Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you from the Voice of America in Washington, D.C. This is Thursday, July 17, 2014. Welcome to our new segment, Women's Roundtable. Asi hluzeni bo mama. Ngati kurukurei madzimai. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Asi hluzeni bo mama. Luhlelo olutsha oluzakini luvela ngapha ngase Studio 7. Tinokugamuchira muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ngati kurukurei madzimai. Chirongwa chitsva chatanga chingotaura nezvacho mazuva apera esai. Ariko kuchingamidzai muchirongwa olivingelelayo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Who is welcoming you to this program? This is Praxedes Jeremiah.
And I'm marvelous Mhlanganya Huye. Ndichiti madzimai, aiwa chirongwa ichi ndechenyu. Ende tiri kufara, tine mufaro nhasi. Tokuchingamidzai pano pachirongwa chenyu chemadzimai. Ngati kurukurei.
Asi luhluzeni bomama. Yilo uhlelo lwethu esilalo lamhlanje. Asi amaviki amabili, amathathu edluleyo. Sibeloke sikhuluma mavela sisithi lolu luhlelo lwenu bomama. Luhlelo lwenu bomama. Sikhuluma sifuna ke ukuthi lamhlanje listen siliyalinxusa ukubana libuye uhlelo lwenu. Sikhulume ngakho konke okuphathelane lathi obama. Izandlupe zethu, izangikhathaze. Siphane amacebo. Sisiya ngokuya.
Aiwa chokwadi chocho Praxedes nasi zuva rekungoti tinzwe kubva kumadzimai kuti zvii zvavari kuda pano pachirongwa chavo. Chirongwa chemadzimai ichi ndechedu tese kuti tinyatsotaurana tichizeya zvinonetsa mudzimba vangave vari vana kungave kuri kumadzisvondo tichibatsirana kufunga kuti toita sei kuti mudzimai awanikwe achikurudzirwa muupenyu.
Mhm. Izvi tingazviite sei? Singakwenza njani loku avo mama ukubana sikhulume ngalezi nhlelo sikhulume ngalezo zandhluphe esihlangana lazo empilweni lilakho ke ukubana lisixhume ecingweni kumbe njalo lisithumele inamba inombolo zenu silixhume ecingweni. You can join us in our discussion. This is a debut program that we are focusing on women's issues alone. But that doesn't necessarily mean that we are not inviting women to participate.
Of course,
but
PJ.
Mainly we are focusing on women.
Today, Beijing comes into place. We went and fought for women's rights. Today, it's our day to shine, women. We need you to call into the program and tell us what you expect in the next coming weeks, years, for us to discuss as women, by women. A program has been made available to you from Voice of America. So let's discuss, ladies. This is our program. So please call in today and tell us what you want to hear.
To join us on our discussion today, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to you, Zimbabwe, on 909 medium wave frequency and on 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through to Friday. But for us women, our program, China Chemadzimai, you can catch us every Thursday, so please call in.
Lingasibamba ngolesine. Olesine lodwa lodwa ngeviki siyabe sikhuluma sikhona apha emsakazweni wenu o Studio 7. On the internet you can also find us at www.voazimbabwe.com loba www.voashona.com kana www.voaindebele.com.
Ini ndinoitwa mai Pastor Lucia Gunguo from Zimbabwe. Makateerera kuchirongwa chinotarisa pamusoro pezvinopindana nemadzimai.
Gorak 2014 matombo ese akavhara matsima arikufanira kuvhurika. Iri pekuti ndo vision yatakashare choitena Web Ministries kuti 2014 matombo akavhara pamatsime arikufanira kuvhurika. Kurudzirangu yekutanga munhu ngaateisa upenyu hwake pana Mwari. Kwakuchitsvaga zvekushanda ndozvokura Mwari ka. Rinokurudzira zvakare kushanda munhu akashanda nemaoko akeka munhu hamburare nenzara. Saka kuri
ivhele indaba leyi yezvigqoko zvabomama mavesiya esikhathini indaba evhele ihlalise egodweni kodwa inkinga ekhona bekunzima ukuthi sixoxisane ngakho ngoba esintwini into ezizilayo okungamelanga sikhulume ngazo kodwa into seziguqukile phandle sozokuqhakathekile ukuthi sibone ukuthi indaba lezi sikhuluma ngazo. Into ekhona ukuthi sizama ukubatshengisa ukuthi uma sisesikhathini sisebenzisa impahla lezo njani, njalo zisebenza njani, ukwenza ukuthi bazwisise, ngoba iningi lamo baphonga ukuzibona zihlezi ezitolo kumbe basibone sizithenga bengazi ukuthi zisebenza njani.
Most women are not taking up challenging courses and degrees that relate to the financial services sector. So you find that in workshops that we hold for MEFNI, roughly about 32% of the participants are women, and that's quite a low figure, considering that 50% of our population is women. So really it's something that takes us back to which courses are we encouraging our girl children to take up.
Welcome again to Studio 7's Women's Round Table. Asihluzeni bomama, siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje, uhlelo lwethu olutsha esiluqalise lamhlanje esilusungulele lina bomama ukubana sihluze indaba ezehlukeneyo, siphane amacebo kuzangkhathazi esilazo empilweni. Ngathi kurukurei madzimai, ndicho chirongwa chedu tinokugamuchirai zvekare kune avo vachangotibata pari zvino. Abasanda kusixhuma, siyalambulela kuhlelo lwethu.
Aiwa, zvinofadza chaizvo PJ, nekuti tinoona kuti tanzwa madzimai ari kutaura apa achiti madzimai ngaaiwanewo chavanoita muupenyu. Ndozvimwe zvatichange tichida kuziya pano kuti ungaite sei semudzimai kunyange wakapedza chikoro, ungaite sei kuti uwedzere kudzidza, kunyange uri mumba ungaite sei kuti ukwanise kuriritira mhuri. Ndozvimwe zvatichange tichitarisa panapa.
Sizabe sikhangela indaba eziningi, sizabe sikhangela ezokudlwengula, eze rap. Sizabe sikhangela indaba ze domestic violence, indaba eziningi ezokuthi thina abesifazane kungani singekho ezikhundleni zobukhokheli. Why are we not in leadership positions?
Yes.
Be it political, at our workplaces, what's actually drawing us back,
yes,
and leaving us behind. Mm-hmm. We should be up there. After all, we make most of the population.
Yes, the recent census in Zimbabwe actually said more than 50% of the population are women.
Mm-hmm.
So we should be the ones in the top making positions.
On the top making positions. We should be making even presidents. It's a pity that in Malawi, for instance, Joyce Banda didn't win the latest elections, but we wished that we could have a woman president in Southern Africa.
But we're not
a woman
very far.
President in Zimbabwe.
We're not very far, PJ. We have Maimujuru, for example. She's standing in for us women, so we are nearly there.
Yeah.
But we just need to go a bit further, I think.
And Togazani Kube, yes, who is the vice president of MDC, we were hoping that if she had competed in the presidency, she could have made it. We want a woman president. Be it at our workplaces, we don't have so many women in leadership positions, even in the media itself.
Yes, PJ, that's an issue that I think a lot of women would be very interested to discuss about, and also to find ways in which we can perhaps prop each other, because I understand, even you know, that most women, we find ourselves pulling each other down. So this is our time to shine so that we can now push each other up. Instead of down.
Yeah, vanhukadzi tino isusu tisu tinowanza kuzvidzvinyirira. Hezvinhasi takupai mukana wekuti tinge tichikurukura pano pa Studio 7. Muchaona izvozvi pamwe hamungade kungosimudzawo runhare kuti mupindewo munyaya dzatinenge tichikurukura nezvadzo. Tinge tichitaura ukuti lisitinde ecingweni, lisifonele, sikhulume izangkhathazi lezo. Ngoba siyakunanzelela ukubana ezikhundleni eziphezulu, ezabo mangameli, ezabo president, asikho ungananzelela. Ikakhulu eSouthern Africa, kulusizo ukubana uJoyce Banda usesukile embusweni. Ikanti ke isifiso sethu besengesokuthi eSouthern Africa, ezwekazi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi leAfrica, ngasi yathola lathi a woman president.
Yebo, PJ, and if you wish to join us right away, ladies and gentlemen, also just to also give us your view, you can call us on 001-2002-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077. Please call us, ladies, especially. This is our program, your program too.
We are just going to mushandise airtime yenyu. Imimi chamunongo munokwanisa zvekare kuti tumira number dzenyu pa WhatsApp. Panamba dzinoti 1-202-465-0318. Asifuni kubana lisebenzise airtime yenu. Siyakwazi ukuthi vele kuludubo ukuthi lithole leyo airtime. Esikucelayo kakhulu kimi ikuthi lisithumele i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte thina ngocingo. Sikhangelele ukubana Marvelous. Muchirongwa chedu chanhasi takatarisira kuti tinge tina mai nyaradza igumbonzvanda.
Ehe.
Mhm. Uyewo na Pastor Maramba.
Ehe.
Ehe. Tiri kutarisira kuti tinge tinavo pachirongwa. Pastor Maramba vatopo parunari.
Pari zvino PJ tisataenda ikoko hatina kukanganwa madzimai echidiki vaye vanoshandisa mbozhanhare kuti vaite zvetwitter. Ne Facebook munokwanisa kutitsvagawo pa Facebook pa page redu re Live Talk. Tichange tichizotanga redu remadzimai, saka rambai makateerera madzimai kuti muwanekwe muchipindawo muchirongwa chedu ichi.
Mhm. Loke incingo zethu zikhanya ngani vele ziba lodubo kodwa ke sizamelela. Sisameleleke incingo zethu zocingo. Inombolo zethu zocingo Marvelous. What is khulumeke ngezinye zezindaba ezizabe sikhuluma ngazo tingokhurukura nedzimwe dzenyaya dzatinenge tichikurukura nezvadzo tichatarisawo nyaya zvekare yekurodzwa kwevana sikana vachiri vadiki ndatipananga ndiri kutaura na nyaradzai maine nyaradzai parunari ndanzwa ivo vachitaura kuti izvo vanotone mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemana 24 years atova mbuya nekuti iye akarodzwa aine 12 years mwana wakewo akarodzwawo aine 12 years aine 12 years zvekare saka saizvozvi aine 24 years can you imagine at 24 she is now a grandmother
wow.
So these are all sorts of things.
PJ, sure. Hey.
Hey. Irambudziko chairo chairo riri kutoenderera mberi munyika dzese dzepasi rose. Ndanzwa kuti Pastor Maramba taanavo parunare.
Pastor Maramba, tine mire pachirongwa.
Ndiri pano.
Aiwa tinokuchingamidzai Pastor Maramba mwarati komborera ndimi mabva maita mudzimai wokutanga kupinda pano pachirongwa chedu chekutanga chekutaura zvinosangana nemadzimai tinokuchingamidzai
tinotenda mazvicha
Pastor Maramba tichitarisa nyaya idzodzi totarira kuti imi muri mufundisi mumachechi tiri kuona here mune madzimai ari kuwana mukana wokuti vawanikowo vachiparidza nezvimwe zvakadaro zvinoitwawo nevamwe varume
mukana uri kuwanika pane mamwe masvondo anobatsirawo kuti madzimai aendewo pamberi panewo mamwewo masvondo asingabvumiriwo kuti madzimai aparidze asi muno mumatiri munomu tiri kupiwawo mukana yekuti tinokwanisawo kuendawo pamaplatforms ese chero kwaunenge wadaidzwa unokwanisa kundoparidzawo shoko semudzimai
Pastor Maramba, welcome to our debut show today. I'm so glad that we could start with you so that you can even pray for us
and bless us
and bless us so that this program can be successful. What do you expect from our program since we have just started?
This program, what I think from my own perspective, what I think is we need to empower and empower women to see that even if you are marginalized, you can do it, you can make it. A woman is just like any other man. It's just we are different, the type of gender we are different. But you can do it, you can make it. God has fearfully and wonderfully made a woman from the rib of a man. So we are a special breed. We can do it.
Takatarisira kune imi imimi kuti munge muchitibatsira pane chino chirongwa. uye tinotarisira kuti tichange takasununguka kuti tinge tichibatsirana tichizeya nyaya dzatinosangana nadzo. Ukatarisa iko zvino izvi, mai maramba ndichangotaura namavelas kuti izvo panotoone dambudziko rekuti revanhukadzi vanorodzwa vachiri vadiki chaizvo. Zvekuti pana achitaura nanyara dzai hatisati tapinda muchirongwa anga achinditaura kuti izvo pana gogo grandmother who is aged 24 because she was married off at 12 and she had her child, her first child at 12. And her child, her daughter, also got into the same problem. She was married off at 12. So at 24, she is a grandmother already. Munodzoona sei nyaya dzakadaro mai marapa?
Nyaya dzakadai mufunge kuti mwana oitawo mwana. Mwana mudiki munozi atinge tisata anenge asata nyatsokukura wokuti akwanise kubereka mwana. Sekuziva kwangu inini malabor pays apana chii chinorwadza selabor. Ukaonawo mwana at 13 or 12 akuita mwana, zvinhu zvakaomarara. Dai tsika iyoyi kuvanhu vedu yapera. I think, you know, when a child has a child, it's one of the things which is really pathetic. We have to educate one another. When a child has got a child, it's something really which is really bad and wrong because a child's bones are still developing and she is still very young. And if I imagine it, when I had my kids, I was 23.
Yes.
But it was really painful. What about a 13-year-old and a 12-year-old?
It's really traumatic, I'm telling you.
Yes.
Rambai makabata muripo parunhare mai maramba timbotora muteerere watinai.
Aiwa, tinamukoma Fortune Mbofana. I think nare dzedu dzinenge dziri kutiitira majelas. Todzokazve kwamuri pasta. Zuva remadzimai iri rinenge nderenyu nhasi. Tichitarisa iyo nyaya yekurodzwa kwevana vachiri vadiki, pane zvingaitwe here nehurumende kuti zvakadai zviwanikwe zvisingaitike munyika? Semaonero enyu.
Inini ndinoona kuti dai kwaiswa mutemo wekuti hazvibvumirwe kuti munhu mwana wechidiki aite mwana, vanhu vaendeswe pamatare yekuti vawanikwe vane mhosva yekuti vangatora mwana mudiki ane 10 years kuti aite mwana. Mwana iyeye anga achifanira kukurawo achiexperiencewo teenagehood, kuitawo mhandara, kuzivawo kuti kune mukomana achamunyengawo kuti ndakudawo, kuzivawo kuti kune chikoro chinoendwawo. Madreams anenge atokatwa. Saka ndinoona kuti dai government ikakwanisa kupindirawo munyaya idzodzi, nokuti ivo vari mumataro vanhu vane vana. Mwana wako akanzarwawo nemumwe zvinofadza here? Saka ndinoona kuti vanotibatsira, vakatibatsira pane nyaya iyi vangaita zvakanaka, nokuti ivo vabereki.
Aiwa, ichi chokwadi shuwa, mufundisi. Asi pane zvimwe zvandandiri kufungawo kuti fange panyaya idzodzi dzevana vechidiki madzimai, tichitarisa kuti imo muno mudiaspora pane zvamuri kuita here imi semachechi kudzidzisawo vana vechidiki kuti vanowanikwa sei nezvimwewo zvakadaro, zvimwe zvataidzidziswa navana tete tichiri kumusha?
Izvi ichocho ichokwadi, nokuti kana vanhu vamuno mudiaspora madzitete tinenge takaasiya kumamisha, vamwe vanenge vakasiya vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Isusu semapastors vari mudiaspora sekwatinogarawo kuno, tine nhambo dzatinoboitawo maladies conference evasikana, pane mababy showers atinomboitawo, mabridal showers atinoita, tinodzidzisanawo nevana vechidiki. And tiri kuonawo muno mudiaspora vana vedu vari kuchata. A lot of girls are getting married because we are telling them that we are still Africans. Tichiri vanhu vatema, tine culture yedu. Tichiri vanhu vatema, uye kana ndinogara ndakaudza vana vangu ini kuti kana tiri munomu mukaimba kedu muno, tinenge titori muZimbabwe.
Tichitori mukaZimbabwe kedu. Vaitotaurawo even mwanasikana wangu mudiki wacho Achido, nemwanasikana weRegina
Michelle vaitotaura kuti izvochi kana tikaroorwa zvino kana kuri kunoku tikaroorwa nevarungu tinovaudza here kuti unofanirwa kubvisa roora
vanofanira kubvisa
roora saka ndozvizvino
vanohombera vana baba vanohomberwa
aiwa chechokwadi nekuti haungakanganwe mutupo nekuvhakacha
tombokuzorodzai zvishomanini mai maramba sike sitate ikefu kancane let's take a break today is the day studio 7 is launching our very own women's round table this show seeks to address issues of concern to us as women tell us what you want us to discuss via email at studio7@voanews.com The address again, studio7@voanews.com or on WhatsApp on 1-202-465-0318. The number again, 1-202-465-0318. And of course, on our Studio 7 Facebook page. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eya Voice of America lamhlanje sikuhlelo lwethu asiyihluzeni bomama kune yabo vachangoti vachangotiona iko zvinoizvi kana kuti vachangotiteerera vachangobata nhepfenyuro ino yeStudio 7 tiri paStudio 7 yeVoice of America apo tiri kukurukura nyaya dzemadzimai patinoti izvo ngatikurukurei madzimai chinova chirongwa chitsva chatatanga nhasi unoyu uye tinokumbira kuti munge muchititsigira nekuti fonera asi kana musina airtime munotitekstira paWhatsApp panhamba dzinoti 001 465-0318.
Aiwa, ndizvozvo PJ. Iye zvine zvakamirira kunzwa kwamuri madzimai kuti zvii zvamuchange muchida kuzeya mazuva anotevera, mavhiki anotevera, nemakore anotevera.
Nekuti chino chirongwa chatouya pano paStudio 7, chauya kuzogara. Kuti tinyatsokurukura ndiwo mukana watapiwawo semadzimai kuti tinge tichikurukura ukuze silihluze lolu dava if you've just joined us this is our women's round table where we just launched this is our debut program where we are discussing issues that affect women mostly just sharing ideas
yes And also, we come at a time where there is going to be an AIDS conference in Australia next week. So this is an opportune time, ladies, if there are issues that you'd like to discuss on HIV and AIDS, to send us a message or post on our Facebook page to say, what would you like to hear from us as Studio 7? So we can come back to you and tell you and discuss with you on issues to do with HIV and AIDS and women.
Talking about conferences, I understand, I hope Nyaradzai will give us the whole information. There's also an international forum on child marriages where they are going to talk about this problem of child marriages. So we've got so many issues that we really want to discuss. We also want to discuss about women that have made it in society. Women who have made it in positions of leadership, people who have made it even in business.
Yes.
People who have made it in academia. We have women doctors all over America who are Zimbabweans. We have doctors even in Zimbabwe. We have got justices in the Supreme Court, in the High Court. We have the likes of...
anyway, PJ, I'll just go back to the HIV and AIDS conference. According to a latest report from the United Nations, known as the GAP report, released ahead of Sunday's annual AIDS conference, Zimbabwe accounted for 3% of all new HIV infections globally in 2013. So that's really huge. And our country, Zimbabwe, ranks amongst Zambia, Tanzania, which are reportedly have new low AIDS infection rates. But now I think we have our next guest, Nyaradzai, on the line. Apparently, we've hit a snag again.
Tisharamba chingo
tingoedza ndofunga tinenge tiri kusangana nema problems kana
kuti phone
parunare loke siba lohlupo ecingweni lwethu azabe loke sizama lapha lalapha ya ube usakhuluma lapha ngomhlangano lo owe AIDS conference ukuthenana na abanengi vele loke besathelelana umkhuhlane lo oyingculaza eZimbabwe kodwa ke kuphume njalo omunye umbiko othi iZimbabwe ukuthelelana kwabo igciwane leli kwehlile kancane nxa kuqathaniswa lamanye amazwe ase Southern Africa. We've just got a report, marvelous, that the prevalence rate in Zimbabwe is manageable and has dropped compared to other Southern African countries, compared to other even African countries.
Okay.
Silomlaleli lapha wathi sike sichiye indaba zethu. Sizwe ukuthi umlaleli yena usiphatheleni. Silo Omega Nyati, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, siyaphila linjani lini?
Hayi, siziphilele.
Uzosiphathisa lathi kuhlelo lwethu lolu Nyati. Kuyini okukhangeleleyo wena ukuthi ngabe kuyakhulunywa ngakho kulolu hlelo asiyihluzeni bomama?
Ukuncedise omama ukuthi bazwisise indaba ye-HIV and AIDS nokuthi nxa bethethe amaphilisi bengasabi ukuba open kumbe kuma-husbands lama-families abo.
Ukuthi bazikhulumele babe laso isibindi sokuthi batshele even nomngawo ngokuba kodwa besenza njalo bebahlonipha hanjo.
Ya nokuthi umabe negciwane hanjo it doesn't necessarily mean ukuthi umuntu sesifa.
Hayi, silethemba lokubana lizasincedisa lani abesilisa ukubana sizihluze zonke indaba zonke zona lezi. Hanjo.
Alright. Yeah.
Mungati taure muchidimbu kuti imi munotarisirei muchirongwa chedu ichi. Vanyati, ndofunga runare rwavo rwadzima. Marvelous.
Rige timbodzo kera kuna Pastor Maramba. Pastor Maramba, kana mchiri parunare, timbota ura tini nyanyo tarisa nenye ya iri mudariro ye HIV AIDS. Mkoma wangabari kutawara vane ngevari kuti hivo madzimai anofanira kubuda pachena. Vachita ura kana vasangana nedambudziko irori. Tinokuruzira zve nemadzibaba kuti ngavabude pachena kana vasangana nedambudziko irori. Pastor Maramba, mchiripo era.
Ndiripo.
Ehe, muri kuionawo sei nyaya iyoyi yedambudziko reHIV and AIDS?
HIV and AIDS idambudziko rakakura chaizvo. Inini I've got an organization inonzi Healing the Heart Ministries, imwe yandinorana kuno kuAmerica nekuZimbabwe. Ndakaona imwe family yakatopedza kuvhara madhoo, vana vakafa, vabereki vakafa, mbuya vakasara nevazukuru 15. Nevana vavo vanga vashaika. Chokwadi tiri kufanira kutoona kuti nyaya iyika taigadzira zvakanaka nokuti mufunge hakuna chinhu chakaipa sekubuda mumba. Wobuda mumba wondotora mukondombera wodzoka nawo. Hazvina basa kuti ndimai vauya navo, hazvina basa kuti ndibaba vauya navo. Asi matopedza mhuri ende vana venyu vachasara vachichengetwa kumwe. Mumwe mwana achandochengetwa kwasekuru, mumwe achandochengetwa kwambuya. Matodestroya imba, matodestroya mhuri yenyu. Saka AIDS yakashata zvikuru ende makuda kuzopa burden vanhu vanenge vachizokuchengetai. Saka tinoda kuti vanhu dai vanhu vakatya Mwari, vakatya kuti muviri wako uite mberi yaMwari, kwete kuti mangwana ndoonekwa ndatora nana babanhingi, mangwana ndatora rwana babanhingi, wakutounza mukondombera mumba. Ende takutambudza vabereki vedu vai vachembera vangu vafunga kuti vapedza kuchengeta, vakuzochengetera vazukuru isusu tisusu.
Saka imi semasvondo uyezve madzimai vane vari kushanda imomo mumasvondo, pane zvamuri kukurudzira here madzimai kuti vaite vanenge vatarisana nedambudziko iroro?
Selifikile leliala
madzimai anenge atarisana nedambudziko iroro vakufanira kutobuda pachena. voenda kuma organizations anodila neAIDS. Zvakanakira kunzvimbo inei ndeyekuti kana munhu ane HIV.
Pastor Maramba, tombokubatsai bichana. Tichamboti mirei tichienda kune programu yedu yatinoita yepaindaneti, taakumbosiya veredhiyo. Todzokazve kwamuri, rambai muri parunhare.
Rihlale likona ecingweni. Nkosikazi
Maramba.
The Voice of a